manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu chivabvu 8 2019. Makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa vauya vakatanga kudhanisa nekutorera vanoita basa rekutengesa kuti vawane raramo. Saka vanhu vazomi vakaona kuti aiwa vanhu vari kutora raramo yedu. So nekuoma kwakaita zvinhu. Kutiza chinhu chekuti unongo chitipisawo raramo yako sakaona zvinhu vanozvitimire.
Mapurisa onetsana nevanotengesera migwagwa yemuHarare. Masangano evarairidzi opesana maonero pabhiri remutemo riri kuda kubvisa kurangwa kwevadzidzi vanenge vakanganisa muzvikoro.
Inini maonero angu ndinoona kuti dare redzimhosva raita yatinoti pachirungu ya condemn zvataitaura gara kuti pakashayika wamugenzvangirai matorerwo akaita mavimba navachamisa anga asingatore gwara rebumbiro remutemo remdct panga pakakanganiswa
tingangoti pane tingangoti confusion hazvingahwisisiki kuti bumbiro rangatishanda nderipi uye rakashandiswa nderipi nokuti munogona kutoona kuti nhasi panogona kuisa mabumbiro amwe anogona kugadzira zvaka itwa amwe anogona kuira zvipokana nezvakaita saka ina handiziri kuti haikota vavashandisa bumbiro ripi.
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzopa pfungwa dzadzo pazvinoreva mutongo wedare rekudomwa wedare pakudomwa kwaNelson Chamisa navaElias Mudzuri sevatevedzeri vamushakabvu Morgan Tsvangirai vachiri vapenyu. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Paramende yapedza kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rekushandura mutemo wedzidzo reEducation Amendment Bill, rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe richiti haribvumirani nedanho riri kuda kutorwa nehurumende rekurambidza kurangwa kwevana muzvikoro, richiti izvo zvinokurudzira kuti vadzidzi vaite misikanzwa zvakanyanya pamwe nekuisa upenyu hwevarayiridzi munjodzi kubva kuvana vanoita misikanzwa. Godin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Mabhiriri rikaitwa mutemo, varayiridzi vanenge vasabvumidzwe kuranga muzvikoro vadzidzi kana vachinge vakanganisa, asi vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muPTUZ, Vala Disto Zunde, vaudza komiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi kuti sangano ravo haribvumirani nebhiri iri. Vati nyaya yekuti vana vorangwa sei inofanira kutoitirwa referendum chaiyo, vachiti kana bhiriri rikaitwa mutemo, pachaitika dambudziko guru muzvikoro.
Zvatiri kuita tichinyemberana panapa. This is an advocacy group that not only one are we are creating a danger to society. Vana vedu vachiri kucreata iko zvino izvi nenyaya yekuti you've made a proclamation yekuti no corporal punishment in schools. Matopa mwana chigaro chokuenda nebhadhi romusikana. Right from the onset, we are borrowing my foreign values. We come up with a lot of theories. That's a great theory. We love the child.
Vatiwo vanhu vemuZimbabwe havafaniri kubatira tsika dzedzimwe nyika pamusoro, vachiti kunyika dzinoregwa vana vachiita madiro dzakaita seAmerica pave nematambudziko makuru ekuti vana vave kuurayana muzvikoro.
Look at what is happening in the state of Kaduna. Kana muchiverenga zvega muzvikoro vakapasa mutemo wekuti ticha ngaachifamba ngaachigara negara. Ndokuti muzviziva here? Why the teacher agari nefoot? Teacher is there to use the chalk, not the gun. But because of the wayward behavior of the kids, in these societies. Look at South Africa, close by here. How many teachers have been shot? How many teachers have been killed?
Asi vachipawo humbo kukomiti iyoyi, mutungamiri wesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati, sangano ravo rinobvumirana nezviri mubhiri reEducation Amendment Bill, zvekuti vana vasarohwe muzvikoro, asi kuti pashandiswe dzimwe nzira dzekuvaranga.
Tinofara kuti bill iri kurambidza kurohwa kwevana muzvikoro. Vana havafanhi kurohwa, zvinoita kuzvidzikisire mwana, humunhu hwake hunopedzwa nekudorohwa, dignity yake inotopera nekurohwa, uye zvinopromota culture of violence.
Vamasaraure vatiwo bhiri iri rinofanira kurambidza kushandiswa kwezvikoro, vana vechikoro nevarairidzi nevezvematongerwo enyika. Imwe nyaya yabuda pamusangano uyu ndeyekuti bhiri iri rinofanira kuenzanisa mukana pakati pevadzidzi vemuzvikoro zvemumadhorobha nekumaruwa. Mai Helen Venganai avanoshanda nesangano reMambure Trust vatiwo kunyange hazvo bhiri iri richiti vana vechikoro havafaniri kudzingwa kana vasina kubhadhara mari yechikoro, panofanira kuva nenzira yekuona kuti vana ava vanoramba vachidzidza.
Tirikunzwa nyaya dzekuti vamwe vana vanenge vakasendekwa vakaiswa mune mamaschools kana kuti mamarooms atori separate. Hamusi kudzingwa kuchikoro, mwana anenge achinzi ari kuenda kuchikoro, asi homework haasi kupiwa, haasi kunyoreswa. Saka izvozvo pane zviurongwa iri pakati pemutemo iwoyo kuti zvakanyorwa kuti zvinge zvichibuda kuti zvechokwadi mwana iyeye ange achiwanawo same education iri kuwanikwa nemwana anenge abvisa fees.
Imwe nyaya yabudawo pamusangano uyu ndeyekuti bhiri iri rinofanira kupa mukana kuvana vakaremara kuti vadzidze sevamwe vana. Mai Vutsilo Nare vaudza komiti kuti vave kutoendesa mwana wavo kuprivate school nekuti vakashaya rubatsiro kubva kuzvikoro zveveruzhinji.
Have to look for nzvimbo, you know, you can't find a place padhuze pauri ipapo, so you've got to be looking for a place yekuendesa mwana. Kunenge kuri kure, you need the transport money. Zvikoro zvacho zvinodhura because zvacho zviri, you know, zviri close by the government. They don't have the facilities for our children.
Vabereki vakawanda vapinda musangano uyu vashora zvikuru varairidzi vachiti vanobata vana vakaremara neseri kweruoko, izvo zvinoita kuti vana ava vagare vakasurukirwa nguva dzose. Asi vazunde vatiwo varairidzi havasi kufara nemihoro yavo pamwe nemashandiro avo, izvo vati zvinofanirwa kugadziriswa nemitemo inobata dzidzo.
Motivate the teacher. My problems ese ari kutaurwa aya ano disappear. A teacher will go an extra mile to make sure kuti aita basa rake. Simple. Chimboita imone mawanda anoitika. Recently we had a mwana akanyora pa David Livingstone 2 years ago. Teacher ka blame me because he is a mwana ane mental problem. Teacher is not supposed to leave these kids alone. But teacher achaindi kutoilet here during break time. The fact that there is no assistant to this teacher to take care of these children. Ndopanobva problem.
Zvimwe zviri mbiri iri ndezvekuti vana vechikoro vapinde chikoro mahara kubva paearly childhood development kusvika mugrade 7, asi veruzhinji vanoti vana vanofanira kudzidza mahara kusvika paform 4. Sachigaro vekomiti iyi Amai Priscilla Misahera Mushonga vati komiti yavo ichatura zvayakawana apo yakatenderera nenyika, uye hurumende inotarisirwa kutambira zvimwe zvakabva kuvanhu bhiri iri risati raitwa mutemo. Gurukota rezvedzidzo yepasi muzvinafundo Paul Mavhima vanotarisirwa kupindura zvakataurwa nevanhu apo bhiri iri richaverengwa kechipiri muparamende nguva pfupi inotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vanorarama nekutengesera migwagwa yemukati meguta reHarare pamwe nenhengo dzesangano retajamuka sisijikile vanonzi vabatana mukurwisana nemapurisa ekanzuru pamwe neezimbabwe republic police, ayo ari kuvabvisa nechisimba munzvimbo dzavanotengesera. Izvi zvinonzi zvaitikawo kunoton. Mutauriri wesangano retajamuka sisijikile vamakomborero haruzivishe vanoti vamwe vanotengesera migwagwa inhengo dzesangano ravo dziri kuoneswa nhamo nemapurisa nguva dzose. Vaharuzivishe vanoti kusvika panguva yataenda pamhepo vanga vachiri pamapurisa kuti vaedze kuona kuti vanhu vangani vasungwa muchiitiko ichi, asi vanoti vanga vachidziva nezvemunhu mumwe chete. Mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vati vanga vasati vanzwa zvizere nezvechiitiko ichi sezvo vanga vasiri muguta masikati. asi hurumende kuburikidza nebazi rezvekuburiswa kwemashoko yaburitsa mashoko pa Twitter ichiti kune vechidiki vakawanda vanga vachitema mapurisa zvaita kuti vasungwe. Yativo ine umbo wemavhidhiyo anoratidza vechidiki ava vachitema mapurisa uchashandiswa mudare redzimhosva pakuvaroverera nenyaya. Asi hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita nava haruzivishi pamusoro penyaya iyi.
Mapurisa vauya vakatanga kudzinganisa nekutorera vanoita basa rekutengesa kuti vawane raramo. Vasvika vachivatorera zvinhu zvavo zvavanotengesa zvakaita sezvipfeko, zvidyiwa nezvimiriwa zvavanenge vachitengesa kumafenda. Saka vanhu vazomi vakaona kuti aiwa vanhu vari kutora raramo yedu. So nekuoma kwakaita zvinhu kutiza chinhu chekuti unongochitotisawo raramo yako. Saka vana zvinhu vanenge vachitimire tidhirwe raramo yedu. Saka papa paita bata mupfupi bata murefu kwemaminiti anodarika makumi matatu asi mapurisa avazokurirwa zvavo ndopavazodzokera. Asi vazouya vakazobatawo vamwe kune hwani abatwa vamwe hatisati nyatsonzwisisa nekuti mapurisa patazama kusvikapo kuti tinotaura navo tarambidzwa kuona vanhu vabatwa. Asi kune hwani vachikusiva iyo vanonziva Floyd Tanga kuti vabatwa izvozvo vari muchitokisi.
Tinonzwa kuti iyo vanotengesera mumugwagwa vanga vakungorwisawo chero munhuwo zvake ari kuzvifambira muguta reHarare. Zvanga zviine chekuita here nemapurisa izvi?
Chinoneka ndechekuti ivo mapurisa pavauya vachitongorowa vachikanda matega vanga vasingashari kuti ari kutosvora upi neupi. Mbomai vainge vasingatasiti kurova upi neupi vanga vangoti vanhu vafari mumastreet. Kune vakawanda vamwe vatorohwa vatokuvara izvozvi asi vari kutya kuti vainde kuchipatara vanonge vachinzotoda police report. Uye mapurisa kuuya kwanga vachiti vamwe vanouya vasina kana uniform zvekuti inongo usingatanzwisisi kuti imbavha here mapurisa chavo chavo here. Vauya vamwe vanga vasina uniform vamwe vasina zvaidentifya. Saka kana pane vanhu vazobatanidzikwawo zvavo tine urombo husingaiti tine urombo uye tinokurudzira kuti hurumende iitire mumwe mushandiro usingaafektiwo zvizvagwa zvemuzimbabwe zvinenge zvichizviitirawo vachizvifambirawo zvavo. Ngavatsvake mumwe muitiro wavo webasa ravo usingaisi ruzhinji rwetinda humujebe.
Vazhinji vangada kuziva kuti misangano renyu retajamuka sesijikile rapindira papi munyaya yevanotengesera mumigwagwa iyi?
Tajamuka dini, tajamuka ndini, tose tuti tajamuka. Munhu wose ari kuchema chema kuti mafuta emotikari akwira nditajamuka. Munhu wose asiri kugutsikana nekuti transport yakwira nditajamuka. Munhu wose ari kuti mitengo muzvitoro yakwira nditajamuka. Munhu wose ari kuti ndikushayiwa mabasa nditajamuka. Munhu wose ari kuti tiri kuda tinotengesa utwaniramo nditajamuka. Munhu wose ari kuti ari mafodya yake onena kumatobhako auction floors onopuwa mari yemabhondi isingashandi nditajamuka. Munhu wese anoti anoshanda asi opuwa mari nemabhondi asi zvaanotenga haakwanisi kuisa vana vake kuchikoro, haakwanisi even transport yava kudhura chaiyo, haakwanisi kuti angari munhu anoratidzikawo pamberi pemhuri yake achitadza kuvapa chikafu nditajamuka. Saka tajamuka tisi tose tisiri kufara, tajamuka vanhu vose vari kutambura muno muzimbabwe.
Vanga vari mutauriri wesangano retajamuka sesijikile vamakomborero haruzivishi vachitaura vari parunhare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na 5pm. Musi wechishanu kubva na 4:45pm kusvika na 5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nemu Africa. Totanga nemu South Africa. Bato re African National Congress riri kutungamira mukuverengwa kuri kuitwa mavhoti munyika iyi. Kusvika pari zvino mavhoti averengwa anosvika zvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana. Musarudzo yekutanga mutungamiri wenyika iyi vasiro Ramaphosa vari panyanga. Nyanzvi munyaya dzeutano muDemocratic Republic of Congo dziri kukurudzira kuwedzerwa kweurongwa hwekupa vanhu mushonga unodzivirira kubatwa nechirwere cheEbola. Izvi zviri kukurudzirwa zvichitevera kukwira kweuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi. Ukuwo maute emunyika iyi ari kufamba achichengetedza kumabvazuva kweguta reutembo uko kwakarwisanwa nemauto nehurumende nevanhu vari kurwisa nyika iyi izvo zvakasiya varwisi vasere vafa mapurisa mupurisa mumwe chete pamwe nemauto mana vafawo. Pope Francis veRoman Catholic Church vaisa mutemo mutsva nhasi uchabata nyaya dzekumhangarira pamwe nekuferefetwa kwevakuru vakuru muchitendero ichi vanenge vachipomerwa mhosva yekumanikidza vamwe kuita zvepabonde. Izvi zvinotevera kurudziro yanga ichiitwa mukereke iyi yekuti Pope Francis vatore matanho ekugadzirisa dambudziko iri. Mafata ose zviuru mazana mana negumi nezvishanu pamwe nemazana matanhatu nemakumi matanhatu ezviuru zvemasista vanosungirwa kumhangara mhosva dzese dzekumanikidza vanhu kuita zvepabonde uye kuvharidzira kuvharidzirwa kwenyaya dzakadai nevakuru vakuru vemuchechi iyi. Nyanzvi munyaya dzezvemutemo nedzematongerwo enyika hadzina kunyatsowirirana panyaya yemutongo wakatorwa nedare repamusoro nezuro wekuti kudomwa kwakaitwa namushakabvu Morgan Tsvangirai vaNelson Chamisa navaElias Mudzuri sevatevedzeri vavo kwainge kusiri pamutemo. Vamwe vanoti mutongo uyu wakanaka asi wakanonoka kuturwa izvo vanoti zvinogona kupa kuti zvinetse kuzadzikisa zvinoda kuitwa zvokuti paitwe extraordinary congress mukati memwedzi mumwe chete. Vamwewo kusanganisira vari kutsigira vachamisa vanoti uyu mutongo mutongo wezvematongerwo enyika uye matare afanira kupindira mukusarudzira vatsigiri vemapato vatungamiri. Vachipindura nyaya iyi mubepanhauro Herald mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo varamba kuti ZANU PF ine chekuita nemutongo uyu. Asi muzvare Tokozani Kupe vanoti vari kutambira mutongo uyu uye vari kuzotaura nemunyori mukuru webato vaDouglas Monzora kuti vadzoke vatange gadziriro yeCongress. Asi mutauriri weMDC vaJacob Mafume vanoti Congress yavo iyo iri kutarisirwa mwedzi uno iri kuenderera mberi. Vatiwo magweta avo ari kuzeya kuti votora gwara ripi mukuzeya nezvenyaya iyi. Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi uye nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaMaxwell Saungweme. Totanga kunzwa kubva kuna vaSaungweme.
Inini maonero angu ndinoona kuti dare redzimhosva raita yatinoti pachirungu yaconfirm zvataitaura kudhara kuti pakashayika waMorgan Tsvangirai matorerwo akaita masimba navachamisa anga asingatori gwara rebumbiro remutemo reMDCT nguva iyoyo panga pakakanganiswa. Asi tikazoonawo kune zvakawanda zvakaitika atinoti maimportant political developments kubva pakashayika waTsvangirai kusvika nhasi. Chimwe chakaitika ipapo ndechekuti vachamisa vakwanisa kuunganidza futi bato raara kuparara papa kufa waTsvangirai. Vazhinji vaitoti Tsvangirai achafa nechi nebato rake. Vachamisa vakwanisa kuunganidza zvevanhu vakati atinoti mobilize party again. Vakaenda kusarudzo dzemutungamiri wenyika kwavanotonga vakahwina. Vamwe vanoti vachamisa vakahwina vakabiridzirwa but zvisingakakavadzani nevanhu ndezvekuti vakawana over 2 million votes. Zvisazambowandikwa nemamwe maopposition presidential candidates. Izvo razaizvo vachamisa vanoti vane vanhu uyezve vane vanhu vakawanda. Zvadaro wana Mai Kupe vaifanira kunga vaka siwa changirai dai vizu konsensi wakatevizwa. Wanga watu ito kongresi yao waka kontesta wama elections iwa wakajiwa. Saka ende pane nguwa pa zobuda ya judgment ya zobuda. Ngora yacho iri ya toni mashirungu ya curious kwa kuti MDC kongresi ya kuna kutu kwa manje manje. Paku buda judgment ya kata yeti pane ma important political developments akato yenda. Atinga tupa shirungu ya judgment ya out of time.
Evamu zengi ingati tangeninya ya iye kutorwa kwema Simba na Vachamisa. Mungati paka chukuru kwa bumbire mtemu webatu ila kana kusarzo kwa wakaitu kwa na wachangira.
Nambiliko ripo ndele kuti tikatarira bumbiro mtemu MDC. Muchaona kuti kune zanga zvichiitwa atingati maprocesses akamboitwa akawanda wanda akaita kuti panzi pa constitutional amendment nezvimwe zvakadaro daro. Zvinoita kuti izvozvi kuti vanhu vahwisise kuti bumbiro chairo chairo raishanda pakaenda Vachamisa nderipi. Munogona kutozoona kuti mabumbiro anogona kubudiswa akati wandei. Saka iyoyo tingangoti pane yetingangoti confusion. Hazvingahwisisiki kuti bumbiro rakashanda nderipi uye rakashandiswa nderipi nokuti munogona kutoona kuti nhasi panogona kubudisa mabumbiro amwe anogona kugira zvakaitwa amwe anogona kukwira zvipokana nezvakaita. Saka ini handizivi kuti High Court ava vashandisa bumbiro ripi nokuti sokuona kwangu kwava nemabumbiro akati wandei ku MDC.
Vasaunge imwe munoona senyaya yemabumbiro.
Ya, andiwirana vamudzengi kuti andiona MGC sebato raiwa richida kuva an alternative to ZANU-PF risina kupabata zvakanaka kuti panoitwa mabumbiro akawanda wanda and mabumbiro acho haazonyatsi kutsvikiswa kuti anziri ndo bumbiro riri kushanda. Asi ini ndinoona sekoti yashandisa bumbiro raari ripo nguva iyoyo. Izvi zvinozotiwo kana ivo vana vachamisa nevamwe kana vachida kuzavapira vanoburitsa bumbiro ravanoti ndo raari ripo raari raiti iroro. But izvozvo zvatoratidza kuti MDC yacho mabatira yakaita nyaya yemabumbiro hasi anotaridzwa kune bato rinenge richinzi the Movement for Democratic Change. Demokrasi inoreva iyo kuita zvido zvevanhu kuita zvinhu zviri pabumbiro remutemo. Kana musorina bumbiro racho remutemo, the basis is in a democracy in Japan.
Mutemo uyu unoreve chii kubato rinopikisa?
Kubato remdc zvingangoitika kana takatarisana nenhengo dzimwe dziri pasi maordinary members epati vanogona kumbova confused. Zvonge zvoda manje kuti leadership yevamusoro itore matano kuti nyaya yeconfusion iyoyo ikliyewe. Asizve mukatarira muchaona kuti panga pane makakatano anga aripo panyaya dzokuizvodzi zvokutoti zvatorwa nehigh court izvi ndo zvazvichitombotaurwawo nana vamudzuri. Ndo yanga iri narrative yana vamudzuri kuti hazvi hatingaiti congress izvozvi, congress yetu tofanira kuita muna October. Vachitoti ivo chatati tichifanira kuita icongresi inoitwa under mastructures anga aripo pakashayika vatsvangirai. Saka muchaona kuti zvinogona kuvunza kuti kupokana mukati meMDC.
Vasaungwe munoona sei remangwana rebate?
Pachaona kukakatanwa. Saka maonero angu achaitwa unless iwo Vachamisa vakakwanisa kuita rise above vamwe wese vakwanisa kuda kubatanidza bato ravo pachava nekupokana uyezve nekuti vamwe vachaenda vachiti si tinowirirana nezvabuda mumatare edzimhosva vamwe vachiti aiwa isusu tinoenderana tichiteera nevachamisa. Saka pachava nekupatsurana again yatinoti breaking away yeMDC zvakare nenyaya yejudgment yabuda.
Vamudzengi taurai zvenyu tichipeta chirongwa chedu.
Mukatarira nyaya iyi muchaona kuti kuzama kuri kuda kuitwa kuti kuve nokunyongana asi kana manyanya kuzvitarira muchaona kuti zvinogona kunge zvanonoka. Kana kuri kuti istrategi yashandiswa nezanu-PF, istrategi yacho yatinonokei nokuti Vachamisa musangano vatoubata. Sezvambotaura vasaungweme, Vachamisa kana kava vezanu vakada kuramba vachida kuudza nyonganiso yakadai kuri kuti ndovazviita. Vari kuzviramba havo kuburikidza nevakamwe asi toona kuti vane ruoko imomo. Hazvichanyanyi kuvabetsera nokuti Vachamisa vatova nevanhu vatoendosiwa nemaprovinces ose kuti vave president. Saka breakaway handioni ichizoitika breakaway chaiyo chaiyo. Inenge iriyo muboardroom kana kuti yomubepa. Vanenge vachinzi vabreakaway vacho havana chavanoenda nacho.
Vanga vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunare muHarare. Manzwa okubva kuna vaMaxwell Saungweme vari parunare vari kuTanzania muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei, nhasi tangatiri kutarisa zvinofungwa nevatsigiri veFacebook page yedu yeVOA Shona pamusoro pemutongo wakatarirwa bato reMBC inotungamirwa navaNelson Chamisa, uyo usiri kucherechedza vaChamisa semutungamiri webato iri.
Ndinonzi Wilfred Sperry, ndemuZimbabwe Harare.
Ehe, kwakadiko kwaHararo?
Tungotambura tirimo.
Ehe, munoona sei mutongo uyu?
Uyo mutongo uyo ndezve kutungana kwembudzi varakunzwa nokuona izvi. Nokuti isusu tiri kuti jaji yakuti vaChamisa navamudzura vanofanira kunge vakapunda zviri pamutemo. Asi koti imwe chete iyoyo inovai haikoti yakapa mutongo wekuti kuti zvakaitika zvakaita pamutemo. Nokuti constitution yepati inoti iyo National Council ine mvumo yekuapointa mutungamiri waioda. Apa pachamisa vaChamisa vanga vasisiri acting president, ndozvo zvisiri kuzikanwa nemutongi. VaChamisa vanga vapresident weparty, zvinova zvinhu zvakapinda mubundu wemutemo. Saka hazvaikodzera zvavo zveextraordinary congress, hazvaikwanisa zvavo zvichiitika. Nokuti kuti tichiti extraordinary congress ingaitiitwa izvozvi, apo zvino muti mumwe chete negore nguva imwe chete ado kunge ichiitwa national congress, hazvina maturo zvatiri kuona zvatiri kutaura nazvo ipapo. Hapana chinhu chaicho chanatingativa nezvaakuziva. Chikushaudza kuti chavakutya pano vachanita chii. Vava vasiyeka kana vakavadya vakavadya, saka vanogonetseka nei. Saka zvavakatidza kuti vaChamisa vakahwina, saka vakutaya nzira dzese kuti vakanganise kanganise vaite nyonga nyonga mubatonotikisa.
Halo, makadi ndi Brian, ndiri kukura ndiri kuno kuJohannesburg.
Makadi iko kuJohannesburg, uko ndiri mune maelections, akamira sei pari zvino?
Maelections vanongochemawo zvanitarigiwa.
Imbotibatisai kuti zviri kufamba sei?
Kunoku variko vabato vane maballot box anga asina escort, so nyaya yekutemanai zvakanyanya. So nyaya yerova kuti ichaindira mberi. Ndoona kudaro si hakuna zvavo zveirirani kana chii zvavatoreceive ndizvozvo.
Bato riri kukunda pari zvino nderipi?
Bato riri kukunda pari zvino ye-ANC. ANC yahwina asi yadhikiza ne5%. Then DA yaingirizawo namapesendi anokwana 6 asi yachiri panhamba 2. Then kotevera EFF ndo yanga ichisapota neruzhinji asi ndiyo iri panhamba 3.
Vakachitaura henyu pfungwa dzenyu pane nyaya iri mudandaro iyi?
Chandinoona nechekuti muMBC mavane vapanduri namaribeili. So pari zvino ndinoona kuti kupindira kwakuita kweMBC inyaya yekuti because MBC pachainongo kuti iite mavhotiyo pachai kana isinga kusinja mutungamiri zvisingapindiri zvaMPF mukati, then votora procedure ivo varivo pachavo. Manje zvaMPF kupindira kwaiita manje zvinokonfuza kuti vari kudei mumuMBC vaiverere vaMPF.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa pamire vanhukadzi pamutongo wakapiwa nedare repamusoro pagakava reutungamiri muMDC, pamwe nekutarisawo zvinoreva zuva revanhukadzi iro riri kucherechedzwa nemusi wesvondo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anonetsana nevanotengesera migwagwa yemuHarare. Masangano evarayiridzi anopesana maonero avo pabhiri remutemo riri kuda kubvisa kurangwa kwevadzidzi vanenge vakanganisa muzvikoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande. Thank you.
sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 9 Nkwekwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Nabe siyathatha umntwana wesikolo nxa ngithi ngiyathi ngibona sokuyisiya luya likagijinyiswana yi-City Council lamapolice baxoshanisana lama-vendors kuma-pavement. Lami ngigcine sengibuyela emuva ngoba i-tear gas sebeselibambe yonke indawo vele sokumhlophe.
Kuqhamuka ingxabanqoza eHarare ngemva kokuba amapholisa awe-ZRP emanyene lakamanisipala exoshanise abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare.
Ke into esivumele njengebanga okay isithi akaphume at the same time ukuphuma kwawo sinanzelela ukuthi kulezinto i-rule of law omele lati sizilungise labo futhi banjani ya
abo manyano wezinkonzo awe Zimbabwe Council of Churches abahlangana edolobheni lakobulawayo lamhlanje lapho abaphumele inkuthazo yokwethulwa kwezijeziso zomnotho ezetheswa eZimbabwe ngamazwe angentshonalanga. I-Commission yezokhetho kwele South Africa ithi sokubotshwe abantu abangaba ngamachumi amabili esabelweni seKwaZulu Natal ngemva kokwetheswa icala lokuvota kabili ekhethweni lwayizolo oluphakathi kokubalwa kwamavoti sikhuluma nje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukuqhamuka ingxabanqoza enzikini yedolobho leHarare lamhlanje lapho amapholisa awe ZRP emanyene lakamanisipala exotshanise abaphila ngokuthengisa ezitaladeni kwagcina kuphoselwa amatshe lentuthu ehitshayo ye-tear gas. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ukuxokozela nokufuthelana phakathi kwabaphila ngokuthengisa lamapholisa lokhu kubika kugcine kubangela ukuthi amapholisa agcine esejikijela umphakathi ngentuthu ephandla yama-tear gas okusabalalise abantu bagcwala yonke indawo. Umzali owehlangabeza umntana ke ku-4th Street ubezonde okwamagama esithi kakudingwe ezinye indlela zokukhipha abaphila ngokuthengisa endaweni abangamalanga ababekizo kulokuphosela intuthu ephandla ebantwini.
Mina bengisiyathatha umntwana wesikolo nxa ngithi ngiyathi ngibona sokuyisiya luya likagijinyiswana yi-City Council lamapholisi baxoshanisana lama-vendors kuma-pavement. Lami ngigcine sengibuyela emuva ngoba i-tear gas sebeselibambe yonke indawo vele sokumhlophe. Kodwa into engiyizibuza yona inye kuphela ukuthi kanti vele yona i-City Council ngiyeke ilungisane lama-vendors ayo ingalimazanga ngisho umuntu ngoba phela khathesi njengoba ukhangele amehlo abuhlungu asevuvukile. Ngabe kade ngihamba lo mntwana khona kangikhulumi ngabe ulimele umbe ngawufile.
Egcizelela kulokhu umongikazi uNkosazana Theresa Nkomo uveze ukudana okukhulu ngokusetshenziswa kwama-tear gas emphakathini.
Indaba ye-tear gas leyo ayimphathi kuhle ngikutshela. Sengize ngiyesaba lokungena etown ngenxa yokuthi uyabe ungakwazi ukuthi i-tear gas yakhona izaqalisa nini ukujikwa. I-tear gas ngeyani mbela? Kanti umuntu othengisayo ubhaliwe ukuthi lo uyathengisa lo kathengisa. Anila muntu i-tear gas yona le sokuyindlela yokusipanisha njengoZulu.
Umnumzana Tobias omunye wabaphila ngokuthengisa ulandise okubehleleyo ukuthi sehlakalo esiqale nini.
Awuso jima uncane lokhu. Amaphoyisa uyabo laba akade bekulabanye kade begqoma informant labanye kade begqoka impahla zabo. Aso sithe sibabona yabo sakuthi into zethu sabe sisima yabo ukuthi khona sibone ukuthi kanti vele kwenzakala. Then bathe bethi bayasixoshanisa sayala. Abanye baqala ukudobha amatshe yabo athi bengemva kwethu baqala ukudobha amatshe baqala ukujikijela. So lathi vele sahlangene la khona abantu. So khonapho yikuhle kwaqala khona vele yonke inyakanyaka yabo.
UNkosazana Theresa uphinde wabalisa udaba lwempilakahle esithi intuthu ephandlayo ilokubulala labo abalezifo eziphathelane lokuphefumula ngakho ke akumelanga isetshenziswe.
Kambe yangena la enjani wena ukuvela usebenza ungunesi ukwazi ukuthi umuntu kakumelanga uphefumule umoya ongcolileyo? Abale asthma abantu bazaphila njani? So uhulumende iyake kwenza ide inama-health implications labazi abantu bazagula.
Umnumzana Tobias ubuye wathi kuyaziswa ubuhlungu ukuthi loba nje imisebenzi ingatholakali kakwazi ukuthi uhulumende ufuna baphile njani. Ukulwisana phakathi kwabathengisayo lamapholisa sokulesikhathi kusenzakala njalo amapholisa asebenzisa udlame le ntuthu ephandlayo ukuze avimbe abathengisayo ukuthi bangathengisi. Imizamo yokuthi sikhulume lesikhulumeli samapholisa yehlule kodwa amapholisa esikhulume lawo ale ukutsho amabizo abo aveze ukuba umsebenzi wabo usinzima ngoba abantu bengafuni ukusuka ezitaladeni zedolobho leHarare. Kolunye udaba, isigodlo seMelika namhlanje sibe nemfundiso kuntatheli zindaba ekade ijonge ukuqeda udubo lwendaba zamanga esazakala ngokuthi fake news. Intatheli zindaba ezifunde ngalolu daba ziveze injabulo enkulu zisithi sizazama ngendlela zonke ukwengeza ithemba uZulu alalo kuzo ekwethuleni kwembiko lezindaba ezimqotho. Ngimele iStudio 7 seHarare, nginguGibson Bebe.
Commission yezokhetho kwele South Africa ithi sokubotshwe abantu abangaba ngamathumi amabili esabelweni seKwaZulu Natal ngemva kokwetheswa icala lokuvota kabili ekhethweni lwayizolo. Abantu laba babikwa bengabanye abacatshangelwa ukuthi besule i-ink efakwa emunweni njengophawu lokwenqabela ukuvota kanenginengi. UBenedictine Hlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ikomishini yezokhetho ithi ngemva kokukhalaza kwamabandla abencintisa kulolu khetho ngokwesuleka lula kwe-inki ebigcotshwa sebevotile, iqale ukuhlula incwadi zilamagama abavote endaweni abangabhalisanga kuzo, okuyikho kwenze kwabojwa abangamathumi amabili laba. Isiphathamandla salekomishini uMnumzana Simon Mabolo uthi okwamanje likomishini siphakathi kokudinga inkampani ezahlolisisa wonke amaphepha alamagama alabo abavotela endaweni abangabhalisanga kuzo bese kuhlolwa ukuthi abaphindanga bavota yini kulezo ndawo abebebhalise kuzo.
The commission at the moment can't tell you.
The commission okwamanje ayenelisi ukutsho ukuthi bangaki abantu abavote kabili. Leli nani lizatholakala sokusetshenziswa ubungcithi besayensi okuyikho esesiphakathi kwakho okwamanje.
And that's what we are implementing at the moment.
Ngokutsho komthetho obanjwe sephula imithetho yokhetho ulakho ukugwetshwa iminyaka elithumi esejele. Ubugqili lobu sebubangele kwesabela ukuthi impumela yokhetho ezakwethulwa izabe ilokuqilibezela. Kodwa kuningi labeZimbabwe lithi kuhle ukuthi ikomishini isiphakathi ukulandelela labo abebeqilibezela. Unobhala jikelele lebandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Nqabuto Mabhena uthi lo banje bekusola kakhulu ukuqilibezela ekhethweni, lokhu akufani lalokhu ababakubone kusenzakala eZimbabwe.
Umahluko oyenzakala phakathi kwe-IEC, Independent Electoral Commission yeSouth Africa, leZimbabwe Electoral Commission, yokuthi ama-political parties umba amabandla angenele ukhetho lapha eSouth Africa balethemba lokuthi i-IEC iyanelisa ukuthi ixazulule izinto abazisolayo.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gregman Mkhwebu.
Iyenziwe ngabantu nje abayizigebenga abathanda ukumosha igama. La i-IEC mayithi khona ikhona babophile kusho ukuthi ikhomba ukuthi beyenza umsebenzi oqondile. EZimbabwe kusuka kube yinto ehlelwe i-ZEC kunye ne-government ngoba i-government yiyo ekontrola i-ZEC. Ngakho ke lento mpela ihlukile kakhulu kulaseZimbabwe lapha ukhetho luhambe kahle, was transparent and clear.
UMnumzana Lebani Nkomazana yena uthi kuyaziwa e-Afrika jikelele ukuthi ikomishini yezokhetho kwele South Africa yenza umsebenzi oncomekayo kakhulu.
Singeke sithi singakuqathanisa le corruption, inkohlakalo enkulu kakhulu esinokuyibona emazweni e-Afrika afana nabo-DRC labo-Zimbabwe lapho ukuqilibezelwa khona, ikakhulu amaqembu abutsayo ukubana behlale embusweni bengaphumi. bincedisane lama commissions okhetho ukubana kube yibo abaphumelelayo.
Ingcithi zezombusazwe zithi uzadingeka lucwayisiswe ngokuphangisa lolu daba ngoba kungenzeka lwenze impumelelo yokhetho ingamukeleki kwabanye. Kodwa ke ezinye ingcithi zithi le yinto engalungiseka ungaphazamisi impumelelo yokhetho. Kusenjalo oqhubekela phambili ukubalwa kwamavoti kwela South Africa. Impumela engxenye yamavoti wonke atholakeleyo itshengisa ukuthi ibandla le-African National Congress ANC likhokhela ngesilinganiso esedlula amachumi amahlanu ekhulwini 56.6%, lilandelwa ngele-Democratic Alliance nge-23.4%, kuthi i-Economic Freedom Fighters ibe ngesithathu nge-9.3%. Kukhangelelwe ukuthi impumela yokhetho lonke yethulwe ngomgqibelo. Le Studio 7 Johannesburg, kwele South Africa, ngingu Benedict Ndlapo.
Good Life Talk lamhla kuhlelo labesifazane sihluzeni bomama siqoxa ngesinqumo somthethwandaba we High Court esithi umnumzana Nelson Chamisa lo mnumzana Elias Mudzuri kabakhethwanga ngemfanelo ngumuyi uMorgan Tsvangirai ngakho ke konke abakwenzayo kukho ekhethweni emthethweni yaxolisa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukutshengisela ukuqhubekela phambili kwele Sudan kujonge ukuguqula isimo sombusazwe abantu besithi abafuni umbuso webutho bafuna wentando kaZulu. URobert Kyagulanyi, umculi waseUganda olilunga njalo ledale lephalamende owaziwa ngegama lokuthi Bobby Wine, uchaya ngenduku phansi esithi uzaqhubeka esebenzisa umculo ukusola umbuso wocuku kamongameli Yoweri Museveni. Isinqumo somthethwandaba we High Court esethulwe emthethwandaba izolo esokuthi umnumzana Nelson Chamisa kayisuye umkhokheli webandla leMDC ngokusemthethweni sesidale ukufuthelana phakathi kwaleli bandla. Lokhu kubangelwa imbiko kaNkosazana Thokozani Khuphe okhokhela ibandla leMDCT eyokuthi usethumele umlayezelo onobhala jikelele webandla leMDC umnumzana Douglas Monzora esithi ufuna bekhulumisane ngokuthi siqutshwe njani isinqumo somthethwandaba lesi. Umthethwandaba wathi kumele kwenziwe umhlangano okukhetha inkokheli Congress kungakedluli inyanga eyodwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo onguye osungula lingqoqo.
Sasizwe yabo isilama events amaningi asayenzakalayo phambi kwayo osokwenza ukuthi itiming yejudgment yesimo esesifuso kathesi wenze i-judgment le ingathi kayimanga kuyo. Futhi ngayi-judgment eyayenziwa ngesikhathi indaba leyi ifika e-court, ngombono wami mbona ingathi yayizaba relevant at that time ngoba really okwakukhona abantu babekhala nge-issue yokuthi kambe i-constitution ye-MDC yona vele iyayisithini ngokuthi ukungena kukamongameli uThamisa ekuphatheni i-MDC at that time. And abantu basebedidekile ukuthi abanye bethi i-constitution it, abanye bethi i-constitution it, okwasekungumsebenzi we-court manje njengabantu abafundele umsebenzi wonalowo futhi nesiphumele esitermination eyiye eyayisithi o-right phakathi kwalaba ababephikisana ngokuthatha over kombuso we-MDC ngoba. So at that time yayizasixazululela indaba yethu kuhle ukuthi ndonke kuphele kucace ukuthi nguThamisa kumbe nguKhuphe owaye-right yini khona uThamisa vele wayengene ngoku-right yini kufunga ku vice president ukuthi kuphi ayikhala ngayo.
Ye nanto udaba mnumzana Chirodza, wena ungathini ngalokho vele okwakuvele kuyindikimba yodaba lonalolu eyokuthi umnumzana Chamisa kakhethwa ngakuhle, ungathini wena khona?
Ngiyavumelana lo lomfo wethu lapho ufuzwayo nxa ekhuluma ngendaba ye-timing ukuthi i-timing yangkhona iyasolisa, kodwa mina bengifuna ukuthi sibuyele ngemuva sikhangele ukuthi sikhathi ubaba uTsvangirai ebeka umnumzana Chamisa lomnumzana uMzuri ebapromota ebanika izikhundla zokuba ngu-vice president, bakhona abafana ababevele besebenza lo Douglas Monzora abahamba emthethwandaba bekhonona besithi no lokho akulunganga. Into eyayenzakala yikuthi indaba yabo yalahlwa i-high court. So kuyamangalisa namhlanje nxa yona i-high court isikhuluma isithi no ukukhethwa kukaChamisa kwababa uChamisa nokukhethwa kwababa uMzuri akuhambisanga ngendlela, ngoba phela kulesikhiwa esithi sona stare decisis et non quitam movere, esho ukuthi indaba esezahlelwa yi-high court kazimelanga ukuthi sinjani yona i-high court iphambuke. So ngibona ngayi lapho vele kube lokuphambanisa.
Ye nanto ke udaba mnumzana Fuzwayo, uthini wena ngalokhu okukhulunywe ngumnumzana Chirodza?
Uthiroza ule point abuya la. I think indaba le icomplicated ekuthini ayisaceli kuhle isadini. Futhi on which specific issue abadada kuyo. Abantu sesigijima ngoba kunama-issues amaningi asefikile e-high court. Sesigijima sikhangele amanye ama-issues are not directly related to the judgment ephume kathesi. I-judgment ephume kathesi nge-question akhona okuyana eyafakwa iy-question yokuthi vele uMzuri lo Chamisa babe ngene njani. Constitution JMPC, which is constitution ICT, or Sawawa. A government for the problem with Nasis Yana, Tangela Tino Name in Lavana Vez, Kona Pagat to MPC, a Rajasuman or Uyatiera Pagat. Of course, Nasu Kangela who took a Pagat to MPC. She is only Santa Rule Santa Ramos or a Pagat, Pomos or Uwea, he did that before. Banana levels from a Gugu attachment. Uti Congress and Melan is very extraordinary. Elama structures got 2014 and so on. Is no Mozora preempted before. Also, I would dilute the issue. Hamisa, don't you refer with in the AU. I remember very well Wabalum in the Lama complaints, Lama contributions, Lama critics, Lama name, social media, Lama mainstream media. Abantu bekhuluma ngayo indaba nalokufakwa kwama-vice president kanti vele sebefakwe njani.
Nanto ke udaba mnumzana Chirodza, uChamisa lo Mzuri bangena okungekho emthethweni, kungakuliqiniso yini khona?
Lokho alisilo qinisa, ngoba umthetho ukubeka kwawo ku-MDC basebenzisa umthetho othiwa yi-ratification. Sithi bani ukuthi naku i-National Council ingayenza ilokhu zenisinqumo esingekho ku-constitution, kuyabe kuzamelelwa i-Congress ukuthi ilungise leyo ndaba, ayithi. So ngingatsho ukuthi into yayenzwa lapha yikuthi bona laba abahambisa indaba emthethwandaba abasebethuthisa indaba yabo ukuthi kufakwe isinqumo i-Congress ingakabi khona, ngoba phela nxa kule phutha kutsho ukuthi i-Congress iyabiza njani izagcwalisa.
Alo-ke ngumnumzana Swithan Chirodza, isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo, ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz. Abomanyano wezinkonzo abeZimbabwe Council of Churches bahlangane edolobheni laboBulawayo lamhlanje, lapho abaphume lenkuthazo yokwethulwa kwezijeziso zomnotho ezetheswa eleZimbabwe ngamazwe angentshonalanga. uhulumende laye bamkhuthaze ukuba alondoloze ukuthula njalo enze yonke inguquko ukuze imithetho ehambelana lesisekelo sombuso ibe khona. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Inkokheli zamabandla enkonzo ezikumanyano oweZimbabwe Council of Churches bezithe gwaqa edolobheni lakobulawayo emhlanganweni wokuhlaziya isimo esiselizweni kunye lenhlupho ezibhekane lozulu. Umfundisi uLazarus Khanye obemele abe Evangelical Fellowship of Zimbabwe obesemhlanganweni lo upha imibono yakhe ngezijeziso lezi.
Njengebandla sibona ukuthi kulezi ndawo eziningi ezingahambiyo kuhle, kungaba economy kumbe ukuhlalisana kwabantu konke lokhu, but abantu bafisa kakhulu ukuthi izinto zonke zilungiswe. Sonke sifisa kakhulu ukuthi siphile kuhle, sibe le mali esandleni, abantwana bethu bathole umsebenzi, esikolo kube le mfundo, esibhedlela zethu kube le miti, konke lokhu angithi abantu bafisa lokhu. Njenge-church, yes, siyabakhuthaza abantu ukuthi okay bakwenze konke ngokuthula. Asifisi ukuthi abantu bachayane babulalane kube lo msindo, no, thina asifundisi lokhu angithi. Into enkulu ukuthi kube lokuthula, sikhulumisane, sixolelane, sikhulekelane, siqhube phambili.
Inkokheli zamabandla ziphinde zakhala kakhulu ngesimo esibi sezombusazwe lokumamanzonzo kwezomnotho okuphathwe ngu-Archbishop Alex Thomas.
Into esivumele njengebandla okay sithi akaphume at the same time, ukuphuma kwawo sinazelela ukuthi kulezi zinto i-rule of law omele lathi sizilungise labo futhi banjani aziphume lezi zinto. At the same time let us respect ngoba i-rule of law iyadingakala phakathi kwethu.
Umhlangano wamabandla ezokholo uqale izolo kobulawayo eLard City Hall waphela lamhlanje. Izolo amabandla la abehlaziya isimo samabandla la ezweni kuthi lamhlanje baphatha kabanzi ngesimo sezombusazwe elizweni. Abomanyano weZimbabwe Council of Churches bavumelene njalo ukuba bazaqhubekela phambili bekhulekela isizwe kanye lokudinga ukukhulumisana phakathi kwawo lamabandla ezombusazwe ukuze kube lokuthula ezweni. Umhlangano lo wenziwe phansi kwendikimba ethi The State of the Church for the Sake of the Nation ejonge ukuletha ukuthula ezweni. Umhlangano lo ungenwe ngabe Zimbabwe Head of Christian Denominations, iZimbabwe Council of Churches, iZimbabwe Catholic Bishops Conference, iUnion of Development for Apostolic Churches in Zimbabwe, labe Evangelical Fellowship of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Wayeyisiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Mishek Velapi njalo engumlweli wenkululeko otshone ngeviki edluleyo ubikiwe lamhlanje emathuneni eNational Heroes Acre eHarare, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa athe umuyi wayengumlweli wenkululeko oyezimisele ukuqeda umbuso wabamhlophe. Umnumzana Velapi obele minyaka engamachumi ayisithiyagalolunye i-82 ubikwa wafunda e-Egypt elungiselela impi yenkululeko njalo waqoqela ilizwe izikhali ezivela kwele Congo. Ongengumphathintambo ogatsha lwabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube olilunga ledale le-Politburo yebandla lezanu PF uthi umuyi wasebenza kakhulu esikhathini sempi njalo uphatheke kumalungiselelo okumbeka lamhlanje. Uthi lanxa engathwalanga umbhobho empini, umuyi wayeyinsika ngoba wenza amalungiselelo njalo wayelokhu ebotshwa nguhulumende wabamhlophe ngeminyaka yabo 1960 waze wakhululwa ilizwe selithole uzibuse. Asizweni ingxoxo eyenziwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7 lomnumzana Chinga Dube.
Kwakuyi isikhathi sokulungiselela leso, wabuya kulwa njani ibalithwana lembhobho yakhona njengokusenza ukuthi yayingekho, wawuziyadinga khona le eCongo ngokuthi ngokuqili uzizwe zelemlikuthwana impi ayiphonga ukuthiwa nje ngokuthi lombhobhombe utheni nje kumele lungiselele izube lembhobho eminingi labantu abaningi abazakuzwa infact bathi bona before you attack you must be 3 times stronger than the enemy you are going to attack. Yiba baqali besiziba lapho wathenwa ngo-1962 e-Egypt. Uvele ungakabi zinto zonke lezo ozipha zandla uqaliswa kulungiselelwa khonokho wathi eqeda khona wabuya-ke waqaliswa ukuthi alungise zibe izikhali ayezizuza azichaphise enyasineni zanjwa ngesitimela lapho abuye lazo azoziya ngapha kobulawayo abuyele futhi ezekhonokho ebhoda-ke lapha kumele sazi ukuthi kulabantu abangavuma ukuncedisa i-organize futhi so kuningi kakhulu akwenzayo vela.
Abanye njalo bathi uhulumende uyachiya emuva ukuthi wabotshwa ngemva kokulwela impi yenkululeko esebotshwa nguye uhulumende wabantu abamnyama.
Lokho phela sokungokunye lokho ngekukhulume lokho ngoba kwaba nesikhathi sixatshwane so ndawo intwakho zayeziyifake kulokho ithathwa ngendlela yodwa
ngomunye wabanye ababangela ukuthi isivumelwano se-Unity Accord sisebenze kuhle
kakhulu wayeveleseephezulu kwezobhangazo ingakho-ke wancedisa kakhulu ukuthi kube le-unity between zakho izami ukuthi kube lokuthula ngoba yina wayevelesekubonile konke lokho.
Lo-ke ngumnumzana Chinga Dube olilunga ledale le-Politburo yobandla le-ZANU-PF ubexoxa esicingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930-1380 laku 15460 kHz ku shortwave.
Litonga, linambia, livenda, likalanga, ulindebele. Ingoma emnandi, ingoma kazinja ziyamluma isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani, ke sikhangele inhloko zendaba. Kuqhamuka ingxabangxoza phakathi kwamapholisa aweZRP lakamanisipala exotshanisa abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ngowafast 6 Express.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.